Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wesvondo, Gunyana 23, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vosangana nhasi masikati nezvizvarwa zveZimbabwe muguta reNew York. MDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa inoti ichange ichiratidzira muNew York ichizivisa pasi rose kuti vaMnangagwa havana kusarudzwa neruzhinji rweZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuita musangano nhasi masikati nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica. VaMnangagwa avo vari kumusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York vari kutarisirwa kutaura pamusoro pegwara ravo ravachatevera kwemakore mashanu anotevera, pamwe nekunzwa shuviro yezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica. Dr. Frank Guni, mumwe wevanhu vari mukomiti iri kuronga musangano wekuti vaMnangagwa vasangane nezvizvarwa zveZimbabwe, vataura naRay Choto weStudio 7. Ngatinzwei hurukuro yavaita.
Musangano wanhasi wemasikati uri kutanga nenguva dza2:30 masikati, tichitakaudzaurira kuti maZimbabwezi ese ave nemukana wokukurukura naPresident.
Ndivanani vari kutarisirwa kupinda mumusangano uyu vagoni?
Musangano weOpen Forum musangano uri kutarisirwa kuti vana vese veZimbabwe, zvisinei nekuti vakamiririra bato ripi kune zvematongerwo enyika kana kuti vasinei nezvematongerwo enyika, vakasununguka kuti vauye vadzosangana nemukuru wenyika President Mnangagwa. Tinotarisirawo zvakare kuti vana veZimbabwe vanoita zvemabhizimusi vauye vazokurukura nemukuru wenyika kuti vaisewo pfungwa dzavo neshuviro yavo zvinoenderana nezvekuvaka nyika nezvemabhizimusi.
Kune vamwe vari kuchema-chema vachiti zvo danho renyi imira matora rekuti vanhu vatange vanyoresa kuti vapinde mumusangano uyu rakanangana nekutadzisa vamwe vanopikisa ZANU-PF kuti vasangane navaMnangagwa, munoti kudii?
Aiwa, tinoti aiwa kwete, vakarasika, varikufungira zvisirizvo. Takaita aya inonzi open up, takati munhu wese muZimbabwe anoda kuuya ngaauye. Donzo ratiri kuita rekunyoresa nderekuti tizive kuti vanhu vari kuuya vangani uye ndivanani. Tinoitira kuti tione kuti nzvimbo yatiri kusanganira inokwana vanhu vatiri kukoka here. Ndochekutanga. Chechipiri, tinoitirawo kuti security tione kuti vanhu vapinda vauya vanokodzera kunge varipo here, kana kuti kune vamwe vauya vasiri venyika yedu vangange vatingade kuti mukuru wedu abudirire.
Kune vamwe vangade kuziva kuti pamuri kuronga urongwa uhwo muri kushandawo here nevamwe vasiri veZANU-PF mukuona kuti murongwa wabudirira?
Taure nepaviri ndichiti, short answer is wrong kushanda nevamwe vasiri veZANU-PF. Ndingade kujekesa kuti kune vamwe vasina divi ravakamiririra vakati vari kudawo kuti vange vachiuya kuchirongwa ichi kuti vasangane naPresident Mnangagwa. Takavaita mukomiti yatinayo yekuona kuti urongwa hwabudirira. Uye regai ritsinhidzire ndichiti tiri kushanda pamwe chete nepermanent mission yedu kuno kuNew York. Tiri kushanda pamwe chete neembassy yedu yekuWashington DC. Tine vaopposition vadzandataura vari kuno, vatakatonyoresa tikavaunza kuno, vatori pano, tiri kushanda pese pamwe chete.
Zvii chaizvo zvichange zvichitaurwa navaMnangagwa pamusangano uyu?
Chikuru chikuru chichataurwa na President Mnangagwa ndechekuti donzo ravo remakore mashanu avanenge vachitungamira Zimbabwe chii chavanotarisira kuti Zimbabwe inge ichiita ndiripi gwara richatorwa nenyika uye ivo hurumende yavo ndezvipi zvavakatarisira kuti zvinge zvichiitwa nenyika chechipiri ndechekuti vana veZimbabwe vari kubve kwenyika vangaisawo ruoko rwavo sei kuita kuti donzo iroro ribudirire zvingava zvinosanganisira kutumira kwedzimari zvingava zvinosanganisira zvikuru kunyanya vemabhizimisi vanoda kuita mabhizinesi muZimbabwe toda kuti president vajekese pachena kuti vana veZimbabwe nikana iripo ndeipi uye vari kuno kunze kwenyika vangaisa ruoko rwavo sei kuti nyika yedu ibudirire
vaguni mungaone here vamunangwagwa vachikwanisa kunyatsojekesa nyaya irugara yakataurwa nevanhu vanogara mudiaspora yekuti izvo ndivo vakabata nyika panyaya yehupfumi nokuti vari kutumira mari dzakawanda asi kana dzanyaya dzematongerwo enyika havasi kuremekedzwa zvikuru panyaya yekuti vange vachivhotera munzvimbo dzavari munoona vamunangwagwa vachitaura nenyaya here
hongu ndinoona vapresident vamunangwagwa vachitaura nenyaya kunyanya mukatarisa iye zvinezvi hurumende yavamunangwagwa iri kuita inonzi recognize pachirungu kana kuti kutambira kuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vari kuunza mari nepundutso kuti nyika yedu irambe ichienderera mberi vakatotaura ivo pachavo president Mnangagwa kuti ivo vana vari kunze ava vari kuunza mari ngatitarisei tione kuti tingasimbise sei hukama nawo kuitira kuti mari dzinouya dziuye negwara rinoverengwawo munyika kuti vanhu vari kuita kuti upfumi hwenyika huenderere pamberi kana toenda kune zvematongerwo enyika ndingade kutaura kuti hatisati tanzwa president Mnangagwa vachiti havasi kuda kuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vasaite zvematongerwo enyika aiwa kweteba ndinoziva kuti pane nyaya yediaspora vote iso kudziva kwedu nekutaura kwedu napresident netimu yavo inyaya inoda kuongororwa pamutemo kuti mutemo wedu ugadziriswe unyatsokubuda pachena uye kana nyika yava nepundutso kana kuti maresources handione chinotadzisa kuti nyika yedu iitewo kuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vange vachivhota inyaya hombe yatakatarisira kupfuura napresident Mnangagwa nasi
Dr. Frank Guni, mumwe wevanhu vari mukomiti iri kuronga musangano wekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasangane nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica. Vanga vachitaura vari parunhare vari muNew York naRay Choto weStudio 7. Dunhu reMDC USA muno rino inotungamirirwa navaNelson Chamisa rinoti sebato harisi kupinda mumisangano inenge ina vamunangagwa sezvo bato iri risingacherechedzi kusarudzwa kwavo semutungamiri wenyika. Mutevedzeri wemunyori anoona nezvekurongwa kwemisangano muMDC USA vaCharles Mutama vanoti havana kukokwa kumusangano uyu uye dai vakakokwa havaienda nokuti havacherechedzi vamunangagwa somutungamiri wenyika. Vanotiwo ivo vane urongwa hwavo sebato wekuratidzira kuNew York nemusi wemugovera vachiudza pasi rose kuti vamunangagwa havana kusarudzwa neruzhinji rweZimbabwe uye kuti vakakundwa navaChamisa kunyange hazvo dare reConstitutional Court rakati ndivo vakakunda.
Pazvara nhasi hatina gwaro ratakawana kubva kuna vamunangagwa nenhuna dzavo vachitikokorodza kuti tipinde mumusangano wavari kuita nhasi. Saka ndinoti izvozvi tanga chitori zvedu mubishi rekuronga zvedu kuratidzira watanichiita hatina kana musi watakamboona gwaro rakabva kwavari kana kuti runhare rwakapinzwa kuna sachigaro vedu varuzvidzo.
Zvoreva here kuti hakuna tarisiro dzekuti vebato reMDC vachange vachipinda mumisangano iri kutaurwa?
Kana kune vanhu vachaenda kumusangano uyu vanogona kunge vachaenda vari vachizvimiririra sevana veZimbabwe. Ndichikudzosera kumashure takambozama kushanda nehurumende yemuZimbabwe tichitaura kuti tiri kuda kodzero dzedu dzekusarudza vatungamiri vatinoda. Hapana kana akatiteerera. Mataredzi mhosva epamusoro-soro takaapa nhuna dzedu dzekuti tiri kuda kodzero yekuti tikwanise tichisarudza mutungamiri watinoda musarudzo dzaJuly 30. Hapana akatiteerera. Iko zvino vari kuti ivo vasarudzwa ndo vavatungamiri venyika vaakutaura kuti vaakuda kutaura nevana vese veZimbabwe pazuva ranhasi. Zvino kachikamadza zvikuru.
Imi mise MDC urongwa wamuina honde upi muzwara nasi kana mangwana ndakambo unzwa pataka taura mazwa perayo kuti mangamuine gadziriro dzekuita zvekuenda kunoratidzira zviri kuitika rini
ratidziro yedu iri kumusuwa 29 September mugovera uri kutevera uyo saka izvezvi zvara nhasi kubudikidza musuwa 29 tiri mubishi rekuronga ratidziro iyoyo kuti tishambadze umbavha hurumende yavamunangagwa nezeki nemauto ayo akaba sarudzo yevanhu vevana vezimbabwe
mashoko amungasiyirewo mhuri yezimbabwe maererano nekusangana kuri kuitwa navamunangagwa nezvizvarwa zvezimbabwe muno muamerica ndeyekutiwo kudii
mashoko andosiyira vana vezimbabwe ndeyekuti tinokatyamadzwa zvikuru kuti vamunangagwa vanoti vanoda kusangana nevana vezimbabwe mushure mekunge vaba sarudzo isu takati toda kukupai mukana wekuti musarudzwe nevana vese vezimbabwe vakafararira pasi rose asi hamuna kutipa mukana iwoyo monzi masarudzwa pachigaro nematare epamusoro-soro ezimbabwe moti mada kusangana nesu zvinoti katyamadza zvikuru kuno kuamerica
mutevedzeri womunyori anoona nezvekurongwa kwemisangano muMDC USA vacharles mutama vachitaura vari parunare vari mumaryland Komisheni iri kuongorora zvakaitika mumhirizhonga yakaona mauto achipfuura vanhu vachifamwedzwa pera yakatanga kushanda zviri pamutemo nezuro. Sachigaro wekomisheni iyi uye vakambove mutungamiri weSouth Africa kwechinguvana vaNkalema Monhlande vakazivisa kuti zvichitevera kutoreswa mhiko kwenhengo dzekomisheni yavo vava kuchitanga kuita basa ravo vasina divi ravakarerekera. Imwe nhengo yekomisheni iyi uye vari mutungamiri weNational Constitutional Assembly muzvinafundo Love Mo Maduku vanoti komisheni yavo ichaita basa rayo zviri pamutemo uye yakanangana nekutsvaga chokwadi chakaitika.
Chiri kuitwa nekomisheni sezvayakatarwa kuti iite kungotsvaga chete kuti chii chakanyatsoitika musi wa 1 August chakaita kuti pazouya vanhu vakafa. Kuswe kwaitika mhirizhonga yakaitika muHarare musi wa 1 vakafa vanhu komisheni inyatsotarisa kuona kuti chii chakaitika kuti zvizoitika zvese ndiani akakonzeresa kana mapurisa kuuya kwavakaita vakauya vakaita chii vemasoja vakauya vakaita chii kuitira kuti tikwanise kuona chokwadi chaichi chezvakaitika ipapo tikwanise kubatsira nyika inyatsotaura kuti zvakaitika ndeizvi neizvi neizvi pachokwadi chaipo chaipo kuitira kuti nyika isaramba ichizodzokorera kuita zvinhu zvakadaro kana kuti zvakadaro zvisangoitika kuti vanhu vangorasikirwa neupenyu.
Komisheni ndiyo ichatsvaga vanhu here vekuti vazopa ufakazi kana kuti vanhu vane mukana wekuuya vachiti isu tine ufakazi tine zvatinoziva vowana mukana wekutaura nekomisheni?
Zvavanofanira kuita havo kubatsira komisheni vanhu veruzhinji haasi munhu wese weruzhinji anenge achizokwanisa kubatsira vanenge vachida kubatsira vanofanira kubatsira ndevaya vane zvavanoziva kuti chii chakaitika sei pane zvaakaona zvichiitika musi wa 1 iwowo kana zvaanga azwa zvaiitika pamwe tiri kunanga kuenda musi wa 1 pamwe hausi musi wa 1 musi wa 31 kana musi wa 30 asi tine chekuita nekuti chitibatsire kuziva chokwadi chezvakaitika kuti chii chakaitika vano kumbirwa kuti vauye neinformation kana kuti vanyore information kana kuti vatumire information.
Kune vamwewo vanga vachitaura vachiti profesa vakatogara vashoropodza chiitiko ichochi kare zvekomisheni zvisati zvavepo izvi zvikazobuda zvichirerekera kuti kushora kwavakaita ndo zvakubudawo zviri mutsvakurudzo idzodzi hazvizoitiwo kuti vamwe varambe kutambirana nadzo here?
Kutanga ndechekuti komisheni iyoyo ine vanhu 7 vanhu vane mukurumbira chaivo wekuti havatombori vanhu vekuti vangati nekuti Maduku anofunga zvakati ndo zvataakuita kana makaona kuti mutungamiri wa the former president Montante vekusouth africa kunaana vaeneka neyoku vanga vambori secretary general wecommonwealth kune maloya epamusoro loya repamusoro rekuunited kingdom vadikton kune vanga vambori mukuru wemasoja kutanzania ndivangu vandinavo munomuve imba inyemba namanyerodze chinenge ndochekutanga chechipindi chekuti zvinonzi ndakataura izvi hazvina zvazvinotaura pane zvatiri kuita nokuti basa ratiri kuita nderekutsvaga umboo ende hatikwani kuzotaura chinhu chisina umboo wekuti pane zvakati nezvakati zvaitaurwa kwete nemi chete asi zvakataurwa nevanhu vakawanda vane pfungwa idzodzo vane pfungwa dzakasiyana vaitaurawo zvavaitaura.
Nhengo yekomisheni iri kuongorora mhirizhonga yakaitika mwedzi wapera uye mutungamiri wenational constitutional assembly muzvinafundo Lovemore Maduku vachitaura vari parunhare vari muHarare.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona kurudzira yama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuTanzania vari kuchema hama neshamwari dzakafa mushure mekunyura kwechikepe chainge chakatakura vanhu muLake Victoria. Vanhu mazana maviri nemakumi maviri nevana vakafa mutsaona yakaitika nemusi wechina. Vamwe vevanhu vakafa ava vavigwa nhasi. Chikepe ichi chinonzi chinotakura vanhu zana chete asi musi uyu chinonzi chainge chakazarisa chiine vanhu vangangosvike mazana matatu. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinobata nyaya dzevechidiki chandinokupai nemusi wesvondo wega wega. Ndinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Chirongwa ichi munochipiwa pamhepo musi wesvondo wega wega. Nhasi taita rombo rakanaka tichange tichikurukura nezveurongwa hweZimbabwe Achievers 2018 Awards huri kuitwa svondo rinouya. Muchirongwa ichi ndiri kukurukura naproducer wechidiki Tino Chambati. Mukoma Tino, ndinokutambirai muchirongwa. Tiri kunzwa kuti hanzi zita renyu riri kudeedzwa deedzwa kuchange kuchipiwa vanhu mubayiro svondo rinouya nemugovera uku mukategori yevanoimba ava. Muri kuzviitawo sei?
Vanhu vakufarira zvandiita kunoku, ndachizviita makore akawanda nawo and vanhu vakunyatsoteerera zvandikuita ndakunyatsoina.
Makazvitanga riini zvemumhanzi izvi?
2012 ndichigara ndineshamwari dzangu tichingoti ndingotamba around toona kuti zvichabuda zvakaita sei and then ndakarakidza vamwe vanhu vakati saka ndo zvari kuita panapa. Ndakati hatitaunzwa zvimwe. Ndakati alright. Ndakatanga kuburitsa zvimwe zvinhu vakatanga kuti tinozviita zvimwe zvinonakidza.
Totarisawo kuti kubva pamatanga kuburitswa pamaredhiyo nepazvivhitivhiti apa, nzimbo dzamungati ndo dzanyanya kuita mukurumbira pane dzamakaburitsa ndedzipi?
Pane yanga iri paalbum pangu yainzi Cover Girl. Song iyo yanga ine mabudi angati bairu Africa.
zvino munoimba muri mega here kana kuti mune band mune group here vamwe vamunoita navo
ndichiimba ndiri ndega ndine vanhu vandombo inotandira nawo vanenge varipo vachienza vakazvo zvandinigadzira kana zvandinibatsirawo rekoda pane masongs ese andinoburira ndiri ndega ndinomboda ita zvemafeature but right now ndoda kumborakidza vanhu kuti look unokwanisa kuzviita zvinhu zvese zviuri weka haunidi kuenda kune munhu uyo ari pamusoro apa kana kuti uyo munhu ari papin right now no. Unokwanisa kuzviita uri wega wounza wave yako wega
zvanga zvakaoma sei kutanga pamakatanga imi
pekutanga vanhu vai papa nevanhu vanga varipo vanenge vachinge chiperforma ungotarisa mucrowd ungoona ungotungudza musoro achiti hayo mfana zvinhu zvichimbomira izvi but unofanira kuburisa that perseverance mukati mako ndinoziva zvandikuita zvese zvandichabuda zvine zviri better than this
tikatarisawo kuti semukomana wechidiki kudai vabereki venyu vakazvitambira sei kuti maafunga kuita zvemumhanzi
pekutanga zvese vasiri usamboite zvinhu zvakadaro tichimboita kazvechikoro because vanoziva culture yedu yekuzimbabwe ndinozvirespecta izvozvozvo but ndakavaudza kuti ndakura ndaisoo ndane 23 years ndichiti ndaita education yangu ndaita job rangu ndikushandira fortune 500 ndikandimbotraya zvekuita music a little bit kudaisoo toone kuti zvinoenda kupi ne time yacho ndabalansa zvinhu zvangu
mune vanhu munosangana nenyaya dzevanhu vanoita zvemadrugs nevanoita zvemusikanzwa nezvimwe zvakadaro munonzvengana sei nezvinhu zvakadaro
saka patiri kustudio vanhu vese vandinavo around tinogara tine mindset yekuti hazviri zvinhu zvatoda kupinda hakuziriko kwatabva kwatiweka kunoku hapana zvinhu zvakadaro saka hapana reason yekuti isusu titanga kutaura about zvinhu zvisina kana musoro kudaro
vanokutarisai vachiteererawo zvamunoita vachiti ini kana ndakura ndoda kuzoita samukoma tino mashoko amungavaudzewo ndeyekuti wokudini
honestly follow your dreams sometimes life inengeri down pauri ka but you'll make it past that once you're past that you're gonna shine nemashoko angwari ndakasvika kwandiri kunoku
manga makateerera kuna mukoma tino chambati RTC producer weMi Manzi wechidiki ari muno muAmerica muchirongwa chenyu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo. Iko zvino tochienda kuchikamu chechitendero muchirongwa chatinopakurirwa naPraxidis Jeremiah.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Yesu simba rangu.
Interest of Dr. Chikori, ndiri pastor mu United Methodist Church, takatanga kuseva nemurume wangu ari pastor in the United Methodist Church 32 years ago tiri kuZimbabwe ndobva tauya kuno kuUnited States takapiwa church uFlorida yanga ine like 3 locals ndobva tapastor ikoko for 3 years ini ndobva ndakazoendawo kuDuke University kunotora magwaro angu chikoro changu chokuita MDiv kuti ndikwanise kuva mufundisi akatrainwa saka ndakatrainwa ndobva ndakatanga kushanda nemurume wangu kuNorth Carolina takatanga tiri paShepherd House ikereke yemaZimbabwe ndakatanga inini iri section ndakatsvaga maZimbabwe in the area ndaona maZimbabwe about 5 takatanga kunamata tichitsvaga vamwe kusvikira chechi iyoyo takutosangana tiri kuma 1000
muri kuona zvichibudirira zvakadini uye muri kuona kuti nyasha dzacho dzinobva kuna tenzi dzakawanda zvakadii muministri iyoyi
muministri iyoyi taona nyasha dzinoshamisa nekuti like tine mumwe mwana akasununguka ende akasina munhu wokuti anotarisa angangori by herself ndakaenda ndikanogara 2 weeks naye ndichimudzidzisa kuti mwana anobatwa sei mwana anochengetwa sei and ndagara naye ndichimudzidzisa kuyamisa mwana nekuchengeta mwana takazo kraya kunyora matsamba kuti mai vacho maiwe musikana wauye kubva kuZimbabwe zvakabatsira nekuti pachechi patiri tinokwanisa kubatsira kune matsamba iwayo akapiwa visa mai vakabva wauya kuno kuzochengeta kamuzukuru kavo saka haasiwo wega tine vanhu vatiri kubatsira in that way kuti kana tiri kuona pane nidi tinotsvaga the best yekusatisfya nidi iyoyo kune muZimbabwe fele kwozoitawo vanenge vari kuuyawo vasingazivi totangira papi sekuti maZimbabweans isusu taamu taakuziva kuti unotanga papi mabasa anotsvagwa kupi tiri kuvabatsira nemutoo zvevakadaro
izvi murungu zviitira kutexas chete mambo ofungawo here kuti zvinge zvichipararira kune mamwe mastates
takatanga tichizviita tiri kunorth carolina but kuchechi yatakatanga iyoyo isazve patsara saka tichibva ipapo kune machechi akabva angozotanga vanzwa kuti mazimbabweans aakusangana achiita machechi tine machechi dzaall over muus ekumusha ndinoziva kuti muno mudallas tine about 30 different Zimbabwean churches nemadifferent pastors nekuti kubuda mune this gathering kwamaroma akabva atiti akusanganawo maanglican akusanganawo so different churches dzaakusangana and tinoita mibatanidzwa yatinozosangana futi machechi izvozvobatsira kuti tinongowadzana sevana vezimbabwe saka zvasararira kwese tatoona na women of dominion masangano makuru atinosangana mudzimai kunge zvataiita kumusha so we are trying kungotora zvataiita kumusha tichizviita kunoku kuti mweya yedu irambe ingori panamwari
mungatisiro hwereshoko kune vakateerera vari kuZimbabwe vari muno muamerica nekumwe kwese
mazvita ndinofarira vhesi my favorite vhesi ijohn 11 verse 40 inotaura iyo kuti jesu asati handina kukuudza here kuti kana ukatenda uchaona mbiri yamwari ndege ndikutaure manzwi mashoma ekutenda ukatenda zvezviro kwazvo if you believe wotaura kuna mwari sauri kuda kutenda ikoko kunoita kuti uone mbiri yamwari sandinoti masikati anhu kune vamwe manheru tenda kuna mwari uone mbiri yavo ukatenda kuti uchaona basa and believe in your heart basa iroro unoriwana munonzwa jesu achizoenderera mberi achiti your faith has made you well zvoreva kuti kutenda kwako ndokunokuwanisa basa kutenda kwako ndokunokuchinjira situation saka situation iri kuitika ipi neipi inogona kunge iri kuitika muupenyu hwako tenda kuna mwari paunonamata ngatitendei kuna mwari mazuva ese ekurarama kwedu uchimuka mangwanani isakutenda pazvinhu zvose muzita rababa neremwanakomana neremweya mutsvene amen
amen
makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc totarisa zvabuda mumakwikwi echikapu echibuku super cup atambwa nhasi highlanders 2 yada 1 caps united 0 zpc kariba 0 mutambo uyu waenda kumapenalty kicks caps united ikakunda zpc kariba 5-4 triangle 0 shabani 0 mutambo uyu waenda kumapenalty kicks triangle ndokurova shabani mine 4-2 izvi zvinoreva kuti zvikwata zvisere zvinoti highlanders caps triangle dynamos rentals richroot neharare city nechapungu zvapinda mukota final yechibuku super cup tabva tasvika kumapendero kwechirongwa chedu chanhasi musoro wedu yenhau zvakare mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vosangana nhasi masikati nezvizvarwa zvezimbabwe ukuwo MDC inotungamirwa navachamisa ichiti ichange ichiratidzira muNew York ichizivisa pasi rose kuti vamunangagwa havana kusarudzwa neruzhinji rweZimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC
kwezikati senda bako VOA.